kwa gara sipur ndiye kutuza vakuru vedava havasi ku havana hanya nenyika dzavo havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yoske delivery system yenyika dzavo vanongondozvevarombo iye vanongoenda kunorapiwa kunze kana varwara saka kana zvazonyaya kudzimba vanozopedzisira vafira kunze ikoko nyerezi munyika dzavo mune zvipatara asi hazvina chirimo mahealthcare workers acho akaisoenda kare kubritain kusouth africa ende hapana zvikwanisiro zvokuti vangarapiwe havangagone kudada nemahospitari avo emunyika dzavo ndoda kudziko ravanaro iroro
asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana inonzi abuja declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano sei zvisiri kuitika izvi
hapana politika huyo muhana dzavo vakangosaindirana zvekunyeperana zviya zvoitika maradership zvemaafrican leaders asi muhana mavo chaivo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth nyange vakaisa 15% yacho inopopera nokubiwa nayo vanhu vamwe chete vanofananga vachitungamirirwa nokugadzira zvipatara zvedu saka corruption ndiyo problem so dambudziko nderepolitical will hapana
totarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti mataxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here
ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika bhajeti yacho kuda yakakura kudarika bhajeti dzenyika dzeministry of health dzenyika yedu seinozimbabwe vanoshandisa more money yekuti dei vaiisa muhealth care system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana saka totiyas mani iri kungopera ichirapisa vakuru then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisimburi zvokurapiwa tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepainer service medical inogara yakabroka asi vanhu vari kubvisa mari dzavo every time asi tozviziva kuti dziri kudiwa nevakuru